Kazhinji kazhinji kana kuchitaurwa nezvematambudziko akatarisana nevanhu vanorarama neutachiwana HIV AIDS panowanzotaurwa chete matambudziko evanhu vakuru kwete vana vadiki vari kuraramawo neutachiwana uhu. Nekuda kwekuona izvi, rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega reAfricaid richishanda nebazi rezveutano mukanzuro yeguta reGweru rakaparura chirongwa chekuamba mapoka erutsigiro kana kuti support groups evana vari kurarama neutachiwana weHIV mumakiriniki ekanzuro ari muguta iri. Mukuru mukuru weAfricaid mudunhu reMidlands Vasimbarashi Munyono vanoti chirongwa ichi, icho chinozivikanwa nezita rekuti zvandiri, chinokurudzira vechidiki vari kurarama neutachiwana weHIV kuti vapinde muzvirongwa izvi pamakiriniki pavanopiwa mishonga inoderedza ukasha nemarwadzo kana kuti antiretroviral drugs. Vamunyono anoti sangano ravo rakaona zvakakosha kuita chirongwa ichi vakanangana nevana vadiki sezvo vachiti vechidiki ava vanogona kutadza kunzwisisa zvinodiwa kuti zviitwe nemunhu ari kurarama neutachiwana uhu, uyewo vanogona kuremerwa nepfungwa nekuda kwerusaruro runoitwa kuvanhu vane HIV. Vamunyono anoti kunyange hazvo vana mukoti vari mumakiriniki ekanzuru vachikwanisa kupa vana ava maantiretroviral drug nekuda kwekuwandirwa nebasa, vana mukoti ava vazokwanisa kupa vana ava nguva yakawanda yekunzwa mamwe matambudziko avanenge vachisangana nawo. Vanoti zvakakosha zvikuru kuti vechidiki ava vave nemasupport group aya.
Kuvana vari positive fai kuti nyaya yemasupport group anobatsira kubuilda mwana. Mwana anoenda kusupport group ari positive, nemwana asingaendi kusupport group there's a difference. Anoenda kusupport group anokumidza kugamuchira zvaari, and you find that those children who don't go to masupport groups, they may grow up with a suicidal tendency. They may develop hatred towards their parents because they say, it's my mother who gave me, this virus. So they tend to be suicidal, they tend to hate themselves.
The AfriCAID, vakatanga chirongwa ichi muguta reGweru pakutanga kwegore rino, mushure mekunge sangano iri raparura chirongwa ichi muguta reHarare mugore ra2004. Pari zvino, chirongwa ichi chiri kuitwa makirinik maviri, anoti Mkoba Polyclinic, pamwe chete neMkoba One Clinic. Chirongwa ichi chinotarisirwa kutangawo pamutapa clinic mwedzi unouya, chichizoitwawo makiriniki ose ekanzuro ari manomwe gore risati rapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti pamukoba polyclinic nepamukoba 1 pane vana vangani vari kurarama neutachiwana weHIV AIDS. Amai Rosemary Mulambo ndiwo mukoti mukuru mukanzuro yeguta reGweru. Amai Mulambo vanoti kunyange hazvo kanzuro yange yagara ichikurudzira kuti vana vadiki vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vavewo nemasupport group, zvirongwa izvi zvange zvisinganyatsoshanda zvakanaka. Amai Mulambo vanotsinira kukosha kwakaita masupport group evechidiki aya.
Nokuti vana vari HIV vanhu vanoita sokuti vari isolated, saka vana vakashongana vanokwanisa kuona kuti vakawanda vane chigwere ichocho. Vanotokwanisa kuona madzikoma avo atokura. Sefriday patakasvika takaona vana vari between 2 years and 17 years. 17 ndiyanga ari oldest. Saka mwana muduku unotoona kuti mukoma wangu atorarama kubva paakazvagwa anoutachiona kusvika 17 years. Saka vanokwanisa kuita hope for life.
Pasi pechirongwa ichi, veAfricaid vanosangana nevana vari kurarama neHIV AIDS pamakiriniki ekanzuru kaviri pamwedzi. Pavanosangana apa, vana ava vanoita mitambo yakasiyana-siyana uye vanowanawo mukana wekusanganawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vanoshanda pamwe chete nesangano reAfricaid. Mumwe musikana ane makore 15 ekuberekwa ndiye sachigaro weimwe support group iri pamukoba One Clinic. Musikana uyo tisingakwanise kudoma nezita sezvo asati abvezera, anoti akaonekwa aine HIV mugore ra2008 uye anorumbidza chirongwa ichi zvikuru.
Zvimbanzi tosivana nevamwe vanhu seiko zvine support group yedu takusana nevari kusvandiri kuHarare. Vamwe pane ndokuHarare after 3 months vachinopa maideas oyawotisheya. Chinobatsira ndechekuti kaunyanyi kuzofungisisa kuti unongoine vamwe vako, anditi uchivaudza zvinokunetsa tichibetserana. Kana uchirwara touya totaura nekumba kwenyu tichikubetsera kuti unonga uchida uchishiya nesupport group rako.
Mumwe mukomana ane makore 16 uyo tisingakwanisi kudomawo nezita ari musupport group yepamukoba One Clinic pekare anorumbidzawo chirongwa ichi achiti chinonyanyobatsira vechidiki kuti vatambire pfungwa yekuti kuve neutachiwana weHIV hazvina kufanana nekutongerwa rufu. VeAfricaid vanoti shuviro yavo ndeyekuti vasvitse chirongwa ichi kumaruwa ari mudunhu reMidlands. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.